Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 1 Chikunguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapurisa anonzi akamisa musangano wepagore wePremier Saves Medical Aid Society waifanirwa kuitwa nezuro mune imwe hotera muHarare. Mutengo wechingwa unotarisirwa kukwidzwa zvakare mushure mekukwidzwa nehurumende kwemutengo wegorosi. Amai Ketanji Brown Jackson nezuro vakava mudzimai wechitema wekutanga kuva judge wedare reUnited States Supreme Court. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti riri kunyunyuta pamusoro pekumiswa nemapurisa kwemusangano wepagore wePremier Service Medical Aid Society, uyo waifanirwa kuitwa nezuro mune imwe hotera muHarare. Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sangano rePrismas rinofambiswa nevashandi, nekudaro hurumende kana vamwe vakuru vemuhurumende vanofanirwa kusapindira mukufambiswa kwaro. VaMajongwe vanopomera hurumende mhosva yokupindira munyaya dzesangano iri, vachiti iri kuwana mari yainotora kubva kumari dzinobiswa nenhengo. Asi munyori wePublic Service Commission vaJonathan Utaunashe vanonzi vakaburisa gwaro nechitatu richizivisa kuti musangano uyu wakange wamiswa kuitira kuti ongororo iri kuitwa nemashandirwo emari muPrismas itange yapedzwa. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati Utaunashe kana kunzwa kubva kuPrismas. VaMajongwe vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sevashandi vatozivisa magweta avo nezvamatanho ekutora.
Zvinyito zvedu ndezvekuti isu tiri sangano revarayiridzi rinomirira mamembers ePrismas iwayo. Totarira kuti 95% yemamembers ipi mamembers anokontributa kuPrismas. Saka zvichemo zvavo tisinofanira kunge tichitozvisvitsa pazvofanira kunge zvichisvika. Chikuru ndechekuti musangano hauna kuitwa nepamusana pekuti pazouya tsamba yabva kuPublic Service Commission. Pakauya mapurisa kuzodzinga vashandi vanga vauya, vamwe vanga vabva kuChipinge, vamwe vanga vabva kuGoko, vamwe vanga vabva kuBuruwayo, vabva kwaMutare, vabva kuti vachiuya kumusangano iroyo. Vakangozvinga mapurisa kumusangano hausi kuitwa. Asi musangano wemamembers zvakafanira nekuti munhu asiri muZioni uya uzodzinga maZioni pachechi kuti anokuita kongresi yenyu iye ari muRoma. Isusu maZioni tanga taungana tichinoita zvinhu zvedu zvechiZioni paRoma unouya kuzotirambidza zvinhu zvepachechi pedu. Saka tikuti musapindire nyaya iyi, nyaya ndeyemamembers anokontributa kuPrismas. Tine legitimate legal expectation yekuita zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa pamutemo. Saka mapurisa auya anovata tichida kuti zvamuri kuita izvi zviri kunze kwemutemo, nekuti hamukwani panyaya iyi, muri vaedzi pahuku iyoyi yatisi kuda kuti inge tichidya iyi. Tazoona kuti zvavari kuita izvi pane vari muhurumende vanenge vane interest nemaprocesi iwayakuPrismas.
Mataura emi kuti pauya tsamba yabva kuhurumende, tsamba iyi yanga ichitaurawo pamusoro pekumiswa kwemusangano hero?
Tsamba iyi yakangonyorwa kunzi musangano hauchaendewe mberi uchibva ku pane yanga yakabva kuPublic Service Commission. Koito zvimwewo zvimapepa zvekuboya zvinoshaa kuti vari kushanda saanani, nekuti Prismas is a membership organization. Prismas haisi yehurumende. Prismas yakatangwa nevashandi Republic Service Association ikazokura. Saka tinotoshamisika kuti vari kuuya vari kukwana papi ende vari kuuya saanani, nekuti vari kudei pahuku yemwene.
Tinonzwa kuti hurumende yanga yazivisa kuburikidza navaUtaunashe kuti musangano uyu wakanzurwa nenyaya yekuti kune audit iri kuitwa kupublic service commission. Munoti
audit kana kuti hakuna audit hazvinei navo, ndipamusana pekuti mamembers ndo ari kuti tuda kuita musangano wedu. Kana vachida kuita audit, audit haimisi zveAGM, nekuti zvinobva zvazoratidza pachena kuti zviyazvi kutaurwa nevamwe kuti pane vanenge vane vakaronga dhende ravari kuda kuita. Ndopatinosangana kuona kuti vamwe vari kuzvitaura zvarutaura chokwadi. Nepamusana pekuti kana AGM yange ichiitwa, tine method yekuti tinotedzera mutemo kusvika apa. Tikutanzwi AGM yedu inoti tikaenda toda kuona ripoti yechakame chakame chakame, varoda kuzoti zvaita zvodi, tinozozviona umwe musi. Nepamusana pekuti tikaramba tichingo, nekuti oditi haina kutanga nhasi, takana kuti nekuti gore rapera AGM yakakasendwa futi, yakapostponwa futi, tosvika 2022 yopostponwa futi, ende marizo zvacho hati kupiwa, haasi kutigutsa semamembers. Saka ndotati patiri kuti izvozvo ngavasiye vanhu vaite zvavari kuda kuita. Christmas yane mari, ine mamembers, ine infrastructure, ine mabuilding, inoofa maservices. Kune vari kuda kungonopinda mugapu imomo votodya zvavo paukama hwavo. Saka ndozvatiri kuti maitiro iwayo hatisi kuchirira nawo. Ngavatisiye semamembers tonotoita sei nechinhu chii.
Mune mamwe matanho hamuchatora here kuratidza kutsutsumwa kwenyu?
Tatopa nyaya iyi kuna vamadhuku saloya wezvemutemo kuti vatimirire kumatare kuti aiwa zvikupa nevanhu avaandizvo. Saka tatoprocida kuti tiite legal challenge yekuti zvavari kuita zvaandizvo. Nepamvaya pekuti katarisa nyaya iyi zvairi zviri pachena kuti pane vari kuda kutora chinhu ichi kuchiita chavo ivo vachisiri chavo. Saka kufrand yemasi action tiri kuita match a non-political, non-violent, non-confrontational match kupublic service commission musi wemande kubvana 9. Tonosiya tsamba kuti please siyai chinhu chedu.
Avo vange vari munyori weprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutengo wechingwa unotarisirwa kukwira zvakare zvichitevera kukwidzwa nehurumende kwemutengo wegorosi. Hurumende yakakwidza mutengo wegorosi nezvikamu mazana matatu ane makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana, kana kuti 363%. Izvo zvinotarisirwa kukonzera vanobika chingwa kuti vakwidzewo mutengo wechingwa. Vamwe vanoshanda muindastiri iyi vanoti chingwa chinogona kutengeswa nemari inoita mazana manomwe ane makumi matatu emadhora, kana kuti $730. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kukwidzwa kwemutengo wegorosi uko kuchateverwa nekukwidzwa kwemutengo wechingwa mazuva mashoma mushure mekunge hurumende yadzika mirayiro yekubatsira kugadzikana kwezveupfumi, kunokonzera kuti vanhu vazhinji vashaye hanya nezvinotaurwa nehurumende. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vemabhizimisi vanoita madiro, asi vanhu vasingambonzwi vasungwa pamusoro penyaya dzekusatevedzera mitemo inenge yadzikwa nehurumende.
Chatiri kuona ndecho kuti hakuna chiri kuchinja. Tinotora isu tingati isu zvirongwa zvakaburiswa ne Reserve Bank of Zimbabwe pamwe chete neMinister of Finance vana vamutuli navamanguzhia vachitiwo mabhizinesi ose achange achitofanira kuti vachinje nerate yeZimbabwe, dhora neUS dhora iri pagovernment rate yokuauction. Aitoti zvinofanira kutoitwa izvozvi, asi patinofamba tinotoona mashopu haasi kumbozviteerera izvozvo. Vamwe vakatonyora pamadziro namavara makuru kuti vanobhadhara neUS dhora vanopuwa reti yakati, inotova iri kumusorosoro zvakanyanya kudarika iyo yacho yehurumende, reti yehurumende iyoyo. Zvinoreva kuti zvinhu zvinenge zvichingokwiravo nokuona kunenge kuchiita mari yeZimbabwe, kwete kuauction but mashopu mavanenge vachipa reti iyoyo pamwe chete nokublack market. Hapana chati chambochinja chati chavonekwa kuti chingwa chainzi chichadzira chadzaka here. Totonzwa isu kuti chingwa chichazokwira nokuti gorosi rakwidzwa nehurumende rinotengeserwa ava vanhu vanobika chingwa. totoona zvekare kuti peturo kana ikanzi nezera ngaishinge ichitengeswa pamari dzakati, ukazosimuka woende kunomwa peturo yacho unotoiona ichitova pamusoro peyatarwa nehurumende yacho iyoyo. Saka wo zvichaira kuti ko zvatiri kutaurirwa izvi kuti zvichabetsera kuvandudza hufumi kwenyika yeZimbabwe, mitengo ichidzaka kana kuti isingakwiri zvayo hazvisina zvazviri kubetsera, nekuti mitengo inenge ichitongokwira.
Chiri kutadzwa nehurumende sokuona kwenyu chii?
Ndinoona sokuti chingangova chinotadzwa nehurumende kutambidzana masimba kuti vana vamutuli kufinance kwavo uku vanenge vaita zvinofanira kuitwa pabasa ravo vachibatsirana neve Reserve Bank, vabudisa mitemo yacho, asi handivo vana masimba kana kuti vane masuro dzokuenda kuchinotarisisa kuti zviya zvatatara zviri kuitwa here. Vanofanira kuti izvi ndo zviri kuitwa kana vachizviisa kumapurisa, kana vachizviisa kune rimwe bazi richazondoona kuti zvavatara izvozvo zvinenge zviri kuitwa here. Panenge pasina kutambidzana masimba kuri pachena, kwokuti kana ivo vana vamutuli vachitaura mitemo iya kuti vataurire nyika kuti mitemo zvataitarai taakuisa kuna ananhingi vokuministri yaananhingi kuti vandoona kuti zvose zvatatara zviri kuitwa here. Hatisi kuzviwa izvozvo vachitaura kuti masimba iwavo vanohapani zvekare vanopuwa masimba achoiwo nyange tisingavabudzi kuti ndivanani, vachingozovoudzwa avo vavese kwavanenge vava kumamiting avoko, hapana basa riri kuitwa, nokuti hapana chiri kuchinja. Chatiri kuona kuti kwei unondo una masimba iwawo kunoti mabhizinesi awa chidzasai US dora musaisa pamuri kuisa apa ndiani? Hapana. Saka ndoona sekuti kushandidzana nokutambidzana masimba ipapa apa hapana kunatsojeka kuti ruzhinji ruzive kuti ibasa rani. Kana tovhunza toti aishi kwemi vana vamutuli nevana vamanguhya zvavakatara mitemo iyi, ko basa renyimi muri kurega kuriita nemakaya? Hapa hatisi kuziva kuti ndiani unofanira kunoimplimenta izvozvo. Kuna masimba api? Tinongova kuti vanogona kusungwa, vanogona kufainiwa, vanogona kukanzirwa malaisensi avo, asi hatisati tambozoona zvichiitika isu kuti pane supamaketi huru yanzi yazovharwa kana kuti yafainiwa, vanongozviita madhoga achingoguma.
Ko vanhu vanofungei nai Professor Masocha? Vanhu vari kuteerera here kana vabudzwa zvinhu zvakaita seizvi nehurumende? Vanhu vanodii?
Ndinoona sokuti muZimbabwe vava vanhu vashoma vanoteerera zvirongwa izvozvo nemitemo iyoyoyo, nokuti vanenge vaneta nazvo kubva hazvina kutanga nhasi mitemo inenge ichinzi tatara mitemo yakati. Saka ruzhinji rweZimbabwe rwaneta nazvo, havasisina shungu dzokuti titeerere kuti zvataurwa ndezvipi, nokuti zvakanguri zvichabvirira kutaurwa zvimwe zvacho pasina chinochinja. Saka vanoona kuti ndotambisirei nguva yangu ndichiteerera zvirongwa zvisina chinochinja. Saka vanhu vanenge vari kungorarama upenyu hwavo vachingotsvagadzira dzokuzvibetsera, vachingoenderera mberi neupenyu hwavo, nokuti vanoona sokuti hapana chinochinja. Chiro chataurwa chacho hativoni umbowo hwacho hwokuchinja. Hatizoonizve vana vamanguzva vachidzoka vachiti iya mitemo yatakatara iya handiti maona yazoshanda pakati, tino umbowo. Saka vanhu vanenge vane chiramwa kana kuti vatoramwa vari kutongoitawo zvavo zvinongovafambisa. Vanorima vanorima, vanotengesa mumastriti vanotengesa mumastriti, vanokombrina vachingokombrina, vachingofamba nokusimba kunenge kwakaita maZimbabwe kusimbirira munhamo dzavaona, nokuti hazvina kutanga nhasi izvi.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti kana hurumende ichidzika zvisungo haitarisi kuti uyu ndingana uyu ndingana, inotarisa kuti danho rinozadzikisa zvido zveveruzhinji nderipi yoita izvozvo. Vamugwadi vanoti vemabhizimusi vanokurudzirwa kuti vatevedzere mitemo nezvisungo zvinenge zvatarwa nehurumende, kwete kuita madiro nemari yenyika. Chirongwa chevarimi cheAdma Agri Show chakatanga nezuro muguta reHarare mushure mekumbomiswa kwemakore maviri nekuda kwedenda reCOVID-19. Vanoronga Adma AgriShow vanoti chinangwa ndechekuunganidza varimi nevanoshanda nevarimi pamwe chete kuti vakurukure nyaya dzekuvandudzwa basa ravo uye kudzidzisana nezvezvirongwa zvemishonga, michina nekufambiswa kwemari mubhizimisi rekurima. Mutungamiri wemubatanidzo wemasangano anomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Mwaipepi GT, vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakakosha zvikuru kumurimi wanhasi.
Adma AgriShow yakatangwa makore mashoma apfuura ndokumbomira pamusana peCOVID-19. Gore rino vakaronga kuita show iyi yatanga kuitwa nhasi. Adma Show inoratidza varimi mhando dzakasiyana dzemidziyo inoshandiswa pakurima kuti murimi zvimurerukire pakushanda zvichienderana netekinoloji iri kushanduka nguva nenguva.
Amai Jiti, titarisiwo kuti sevarimi, zvirongwa izvi zvemashow akaita semhando iyi zvakakosherei kuvarimi?
Mashow akakosha zvikuru kuvarimi nokuti ndiko kwatinodzidza kuwana ruzivo, kukurukura nokupanana mazano sevarimi. Kumashow tinosangana nemastakeholders akasiyana-siyana, uko tinowana nguva yekukurukura navo tichiwanawo ruzivo, zvinova zvinotibatsira kuona zvinokodzera kuti ushandise zvichienderana nehomwe uye kukura kwebasa rako semurimi.
Mutungamiri weZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwepi GT, vachitaura parunare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi yezvokurima vari mukuru wesangano reH4 Foundation Zimbabwe vaJohn Muchenje kuti tinzwewo mafungiro avo.
What I can say to farmers is because of the moving times of technology, I'll urge farmers to embrace the technology which is there now. Gone are the days when we used to use oxes and plows to do farming. We need to embrace the technology that is now here.
Zvandingataure kuvarimi ndezvekuti nekuda kwekuchinja kwaita nguva munyika nemwaka yekurima kwamazuva ano, kwave nenzira dzakawanda dzekurima nadzo dzakanaka dzinoshandisa michina nemhando dzemakombiyuta kuti varimi vabatsirike. Izvi tinozviwana chete kana tichitora mukana wekuenda kumaagriculture show akadai kuti tinodzidza nekuwanawo ruzivo kune vamwe vanenge vachiita zvatiri kutsvaga. Kwave nematrakita nemhando dzemichina, macombine harvester nemadiridziro anoshandiswa kuzveirrigation. Kunewo zvivakwa zvemagreenhouse nezvimwe zvinoita kuti murimi awane pundutso iri nani pagoho rake. Zvopawo kuti chero mari dzavanozowana mukutengesa mbeswa dzavo dzinouya dziri pari nani.
Avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari mukuru wesangano reH4 Foundation Zimbabwe vaJohn Muchenje vachitaura parunare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Nhasi Zimbabwe inosvitsa makore makumi maviri nematatu kubva zvashayika vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo. Vankomo, avo vaizivikanwa nerekuti Father Zimbabwe, vakashayika muswa 1 Chikunguru 1999. MuNewsday mune nyaya inoti kudhura kwezvinhu muZimbabwe kana kuti inflation kwasvika pazvikamu zana rine makumi mapfumbamwe nechimwe nezvika zvinomwe kubva muzana kana kuti 191.7%, zvinoreva kuti Zimbabwe yapfuura Ukraine iyo iri pakati pehondo neRussia. MuNewsday makare, gwaro rakabudiswa nebhanga guru repasi pose reWorld Bank rinoti mamiriyoni matanhatu nechidimbu kana kuti 6.4 million yevanhu muZimbabwe vari kushandisa dhora rimwe chete nerekuAmerica nemasendi makumi mapfumbamwe kana kuti $1.90 pazuva mukurarama kwavo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko makadiko muri Zimbabwe anokupasai ndimufundisi Moyo. Ndine chikumbiro chikuru kuvana veZimbabwe musi wa 3 July musi wesvondo. Tibatane tose pakutsanya, titsanyire baba vaJobo Skalana vasitole avo vakasungwa vane nguva vasungwa mushure mekuparadzwa kwehanzvadzi Ali vakarova zvinorwadza. Saka ngatibatanei pakutsanya vana veZimbabwe musi wesvondo. Kutsanya kwatichatsanya nako kuchava kune kondisheni. Tinofanira kuti kana patinonga tichitsanya hatifaniri kutigeze nemvura inotonhora musi wesvondowo kusvika manheru patinonga tichigeza, iri nzira yekunzwirana nokujere kwavari vari kugeza nemvura inotonhora vari kurwadzikana nechando nezvakawanda wana zvinoitika. Uye futizve nemadzimai ndinokurudzira kuti vanoda kubatana nesu musaita makeup muzuva resvondo. Kunyangwe naavo vasingagoni kutsanya munogona kugeza nemvura inotonhora. Kunyangwe naavo vasinganamati vada kubatana nesu like vanonwa hwahwa muzuva resvondo, chimbomirai kunwa hwahwa ruso zvinengetwa baba Jobo Skala vari pakumanikidzwa nokushungurudzwa pane zvakawanda zvavasingagoni kuti vaite nekuda kwousungwa hwava kurasikirwa nenguva. Saka ngatibatanei vana veZimbabwe, Mwari anotinzwa mukati mezuva iro.
Vanhu vestudio 7 ndinokumbirawo mundidaidziro paredhiyo. Ndiri kutsvagawo baba vangu vanonzi Peter Apelo. Vanonzi Peter Apelo, zita rangu ndinoitwa God Knows Apelo. Ndiri kutsvagawo baba vangu vanonzi Peter Apelo, vakaparadza namai vangu ndichiri mwana mudoko stereki. Ndinokumbirawo mundidaidziro panhare mbozha, ndinokumbirawo vanhu vaMwari, ndinokumbirawo nhamba dzangu dzinoti +27 7 4 6 6 3 2 0 7 4. Ndodzokurodza zvakare nhamba +27 7 4 6 6 3 2 0 7 4. Ndinokumbirawo vanhu vaMwari, ndinokumbirawo mundidaidzirewo paredio pastudio 7. Ndatenda muwe nezuva rakanaka.
Vanhu vezano, munofanira kudzidza kushandiswa kuenda kunouraya munhu. Zvinouya zvinowana iwe hazviwani ZANUPF. Vanhu vari kushandisa vari kudya vachiguta, vachirara pavanoda, vachinwa zvavanoda, vachidya zvavanoda. Iwe usina kana anything chauye nacho, uchingoshandisirwa doro nemadrugs yamunge muchipihwa iyoyo kuti mupote muchiuraya vanhu. Dzidzai, usaite sevanhu vakapusa imini. Ingawa vamwe vacho makatoenda kuchikoro vanhu, bati sei muchishandiswa, onai vamwe vava kuchipera manje. Munoshandisa kusvika pakuuraya munhu, kuuraya hama yako, kuuraya muvakidzani wako. Ndoda kuti usapota ZANUPF kana kusapota Munangagwa. Anokupa chii Munangagwa? Iwo kushayiwa kana basa, kugara mumasitisimo munokuuraya vanhu. Kushayiwa ikoko, kushayiwa zvokuita, kushayiwa basa. Wadii kuchitsvaga bato rinotungamirira nyika zvakanaka kuti wano basa wano kushanda kwete zvokuuraya vanhu izvi. Dzidzai, muchakapusana nhasi. Munokundawana vanhu kuno mareserva, munoreserva vangwara mazuvano, asi munogara munozvi munogara muHarare, kushandiswa kuuraya vanhu manje muchapera.
Pastudio 7 apa mamukasi, nangu dangotaura pamusoro pamugwadi anotaurisa tafadzwa mugwadi. Asaona sekuti munhu anongourawa kunge hukuzve, havasati vatanga kupera kunyatsine hukuri, gai vapere chaizvo chaizvo kusvika vadzikama. Azive kuti Zimbabwe ndeye vanhu vese, Zimbabwe haisi yeZANUPF. Asazviudza kuti ZANUPF ndiyo yakakreata Zimbabwe. Mwari ndiye muridzi wenyika, uyezve nyika vanhu futi. Vanhu vacho tisu, hatingourayo kunge hukuka. Mugwadi ungataure kwaaswerawo, kwete kungohumana kwaasina kuswera. Nyika ndeye vanhu, achaitonga chamisa vasingadi vachida, chamisa azive kuAmerica.
Ya mamukase mamukase, mukoma tanonoka, mukoma blessing namukoma jonga kandemire endiwodzi makanditeerera. Ndafara zvikuru kuziva kuti Zeki yakagara pasi namonzora vakazviona kuti vanga vachitambisa maresources enyika, vachiramba vachitinhira vanhu kunyika kumabyelection vachiziva havo kuti vanhu havavadi. Saka vakazogara pasi vakabvumirana kuti hano hazvishandi, chinonzisiya mukoma wangu ndo chiri mumaoko. Saka kutambisa kwavanga vachiita maresources kwavanga vachiita vachidzinga vanhu taichikumbira kuti parliament dai achigara pasi yazviona kuti monzora nezeki naJulai mwoyo vari kutambisa maresources enyika mari haina nyika ngava vari pise pakuita kwavanga vachiita kwechikiribidi kusina basa kusina zvakunoshanda vabhadhare mari idzodzo dzanga dzisafiwa nehurumende nenyika vachiinda mumabyelection zvinhu zvavanoziva kuti vanhu havavadi.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pemushandira pamwe wenyika dzemunharaunda yeAmerica. Pamusangano wenyika dzeAmerica weSummit of the Americas wakaitwa muguta reAmerica reLos Angeles, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezvechirongwa chitsva chemushandira pamwe munyaya dzezveupfumi hwenyika dzeAmerica chinonzi America's Partnership for Economic Prosperity. VaBiden vakati chirongwa ichi chichabetsera munyaya dzezveupfumi hwenyika dzeAmerica kuti dzibudirire dzichibva zasi zvichidzikira kwete kubva kumusoro dzichidzika. VaBiden vakati nyika dzeAmerica dzinofanirwa kumisa kutambudzika kwevarombo kana pakaitika matambudziko ivo vasina mikana yekuzvibatsira kubuda mumatambudziko aya, uye kuti vakwanise kuvagadzirira kurwisana nerimwe dambudziko ringaitika ramangwana. VaBiden vakati nyika dzenharaunda yeAmerica dzinofanirwa kushanda pamwe chete kuti kunzidzana kwadzo kubudise nzira dzinobatsira panenge paitika njodzi huru, vachiti mushandira pamwe uyu uchaunza zvitsva nekubatsira hurumende idzi kuti dziitire vanhu vadzo zvakawanda. VaBiden vakati vanhu kwese kwese vanotarisira hurumende dzavo kuvapa rubatsiro nekuvagadzirira mabasa anovapa mihoro yakanaka nekuendesa vana vavo kuchikoro, kuchengetedza nzvimbo dzavanogara kuti ivo nemhuri dzavo vagare vakafara mudzimba dzavo, uye umwe neumwe achiziva kuti ane kodzero dzake dzinokosheswa. Kubatsira hurumende nevanhu vari munharaunda yeAmerica iyi, VaBiden vakakurudzira kupindudzwa kwemitemo yemabhanga anoshanda munharaunda iyi kana kuti Inter-American Development Bank Group, uye kuwedzera mari yokukweretesa mabhizimisi akazvimirira. Nyika dzemushandira pamwe idzi dzicharwisavo zvemamiriro ekunze, VaBiden vachiti kana vakanzwa nyaya yemamiriro ekunze vanobva vafunga zvemabasa akanaka uye ane mihoro mikuru ayo achabatsira kuti nyika dzitange kushandisa simba remagetsi anobva kuzuva uye asvingasvibisi nyika. VaBiden vakati hapana chikonzero chekuti nyika dzekumadokero dzisava dzakachengeteka, dzisabudirira uye kuti dzisava neutongi hwejekerere. VaBiden vakati zvose zvinodiwa munyika idzi zviripo, kusanganisa vanhu vane pfungwa dzakadzika uye vanoda kushanda, vachiti nyika dzemunharaunda iyi dzakazvipira kushanda pamwe chete sezvo vari vanhu vamwe chete. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pemushandira pamwe wenyika dzemunharaunda yeAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mapurisa anonzi akamisa musangano wepagore wePremier Saves Medical Aid Society waifanirwa kuitwa nezuro mune imwe hotera muHarare. Mutengo wechingwa unotarisirwa kukwidzwa zvakare mushure mekukwidzwa nehurumende kwemutengo wegorosi. Amai Ketanji Brown Jackson nezuro vakava mudzimai wechitemo yokutanga kuva jaji wedare reUnited States Supreme Court. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.